A very good evening, Zimbabwe. This is Studio 7's Live Talk, coming to you live from the Voice of America in Washington, this Thursday, July 11th, 2019. Welcome to our women's segment, the Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Sithandekile Mhlanga.
And I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
Tonight on the Women's Roundtable, we are discussing the Zimbabwe Senior Women's Netball Team, affectionately known as the Gems, which will take on Sri Lanka in their opening game of the 2019 Vitality World Cup in England tomorrow.
And to join our discussion, you can phone us directly right now at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
And remember, Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 1545 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8 o'clock p.m.
And don't forget that we are live streaming right now. So please, if you haven't liked our pages yet, to join in the conversation, like us at VOA Shona, VOA Ndebele, and VOA Studio 7, so we can speak to you and you can join in the conversation right now.
Welcome once again. The topic today, the Zimbabwe Senior Women's Netball Team, which will take on Sri Lanka in their opening game of the 2019 Vitality World Cup in the M&S Bank Arena in Liverpool, England, tomorrow.
Yes, and star sports critics say the Gems, who are ranked 14th in the INF world, have the strongest chance of picking up maximum points when they do play Sri Lanka tomorrow, who are ranked 20th.
And if the team wins against Sri Lanka, they will qualify to the second round in their maiden appearance at the 16-team Global Netball Festival.
And after Sri Lanka, the team will face Australia on Saturday. So those who miss tomorrow's match, you can catch up to on Saturday before they round off the group matches with a game against Northern Ireland on Sunday.
And the netball team is already in the UK. It arrived in England last week, accompanied by various government officials, and have been welcomed by the diaspora community and businesses, who organized a welcome ceremony and provided them with various packages for their welfare.
They were also welcomed by the Zimbabwe ambassador to the UK, Christian Katsande. Some Zimbabweans living in Liverpool and others from across other towns have flooded the city to give the Gems all the support they need.
And despite this being their first appearance at the World Cup, experts say they can bank on the veteran talents of Captain Perpetua Siachitema, Pauline Jani, and a host of emerging talents such as shooter Mercy Mukwadi, among others.
Other countries represented or representing Africa at the World Cup are South Africa, Malawi, and Uganda. So please join in the conversation. If you happen to be in Liverpool and if you're planning, or if you happen to be in the United Kingdom and are planning to attend any one of these matches, please come and share your ideas with us. If you've met the team, come and talk to us. We'd like to hear your views right now. And also, if you're at home and you're rallying behind the Gems, please also come in to the conversation.
Yebo ke lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa ngodaba lwamantombazana ngathi ke omama ke abadlala ibhola lokuqaga ele netball bona ke sikhuluma nje sebevele besengilandi lapho abafike khona ngeviki edluleyo njalo sokwenziwe imicimbi etshiyeneyo ngoba lapho bahlangabezwe ngezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe. Njalo sibonile ukuthi bebehamba leziphatha amandla zikahulumende lakhona ngale ke bemukelwe bemukelwe esigodlweni seZimbabwe esikhona leNgilandi ngu-ambassador. Njalo sibonile lezi zalwane eziningi abamabhizimusi labanye bebanika okuchiyeneyo okwenzela ukuthi sasibona ukuthi isikhathi esiningi amaqembu eZimbabwe ayasilela ukwenza imali ngakho ke osoma business laba babanike okuningi ningi abathi kuzaba ncedisa nxa bekulelo lizwe ukwenzela ukuthi bona be umqondo wabo wonke ube sekulungiseleleni umdlalo abazawudlala. Siyabona njalo ukuthi kusasa bazadlala ke leqembu le Sri Lanka khona le eLiverpool ke England. Njalo beqeda ukudlala lawo nxa benqobile bazahamba ke kuhlandla lesibili lapho abazadlala khona le Australia ke ngomgqibelo. Ekuqineni ke bazadlala le Northern Ireland kodwa imidlalo elandelayo kusukela lapho iza kuya ngokuthi badlale njani imidlalo leyakuqala. Yikho ke lapho kuzagxila khona ukuthi okulandelayo yikuyini. Sibonile njalo ukuthi lanxa kuthiwa baqala ukudlala kodwa kulabanye abathenjiweyo abakhangelela ukuthi bengakhuphula ubuciko njalo bebangela ukuthi iqembu leli linqobe. Labo ke bona ngabangani sebexoxeshe kakhulu kulomdlalo sibo mafika izolo kulo kapteni ke uPerpetua Siyachitema lo Pauline Njani labanye nje abaninginengi kodwa omunye ngwaziwa ngokuhlohla uMessi Mukwati. Njalo ke ayisibo bodwa abaphakathi kwemidlalo le. Kulabanye njalo labo abamela amazwe eAfrika, sibona kule South Africa, kule Malawi, kule Uganda. Kodwa amehlo athenhlo kuqembu leZimbabwe lamaGems ukuthi kambe lona lizadlala njani. Ngakho ke siyacela ukuthi lapho khona usitshayele ucingo, siza kutshayela back sikukhulume lawe, usitshele usiphe imbono yakho ngokuthi ubaxhasa njani. Nxa ungekho khona ngale eLiverpool England uzabo babukele yini, sizwa kuthiwa ngesikhathi abadlala ngaso ngapho kuyabe nje kuyisikhathi se-lunch time khonapho kubo 1 uzabo babukele yini kumabona kude kumbe kuyini uyabo kwenza ke. Usitshayele ucingo sixoxe lawe lapha sizwe umbono wakho.
Kune avo vachangobva kupinda muchirongwa nhasi pachirongwa chedu cheWomen's Roundtable chemadzimai. Tiri kutarisa isu mutambo mukuru wechikwata chenetball chemaGems uyo uchange uri kutambwa kuLiverpool mangwana paNetball World Cup. Tiri kutarisa isu kuti imi munoona sekunge Zimbabwe ichabuda sei. Tinoona kuti pari zvino Zimbabwe yakatosvika imomo muLiverpool uyezve takaona vachitambirwa nemuzinda weZimbabwe uri muri UK imomo uyezve nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe nemakambani mazhinji ari kubatsira raramo yevasikana ava vari ikoko. Tinoona kuti pari zvino chikwata ichi chiri kutarisirwa icho kunge chichitamba mangwana pamutambo wacho wekutanga. Regaiti mbonzwa kubva kune avo vari ikoko kuLiverpool nevamwewo vatsigiri vechikwata ichi maGems kuti vari kuti chii nemaonero avari kuita mutambo iwoyu wamangwana.
Morari iye zvino vasikana vari kufara, vasikana vari vagadzirira vose pfungwa dzavo dzakatarisira kunda. Vose vasikana vari mucamp vari kufara chaizvo.
Upenyu dzavo tida kuvarova zvasati takamboona mukati meupenyu.
Mutambo uyu ndovatinoti wakafava manjoi. Pane yese yatinayi hatisomboona dambudziko rekukunda, tinotongokunda ende mapoinzi sitongoatora.
Mukutaura naTariko Mbendane kuMondorongezi, tinongotarisira kuti pamavangaitawo zviri nani. Ndozvatirikungoshuvira kuti pamavangaitawo zviri nani, kuti tizive kuti tingataura kuti vaite zvipi kana kuti zvibva tinongodawo zviri nani. Mari zvavo tangangotifadzawo. Tiri kutamba pashuta.
Halo mama moyo, makadiko?
Tiripo makadiwo. Chokutanga kusatya, ngavasatya. Kunyangwe Sri Lanka yakasimba asi ngavabvise kutya, nokuti mukatanga matcha musati mapinda mugemu munonga matozviwa kudhara. Saka ivo ngavave nokusimba pamberi pavo, then vonyatsosimbisa mawing defender nemadefenders acho, then mashuta ayo ari prepared. Anything chinoite any bhora ravanee vangobata ive iri score, tainyatsotraina zvakasimba simba uye tobvisa mwoyo wokutya, nokuti muchingopinda kuti mutange kundotamba mukava nekutya hana dzine dzakutorova saka kuti muzokwanisa kutamba hamuzokwanisi kutamba zvakanaka. Already mune matotya, kunyange vanhu vaya vaida kuvakunda mune mati. Saka toingoti ngavabvise kutya, then vokurudzira kana madefenders kumaka please ngave vanomaka vasasiwa
ikapedza ne Sri Lanka Zimbabwe iri kusangana ne Australia nemugovera ichizopedzisa mitambo yayo yemugungano iri ne Northern Ireland nesondo Australia ndiyo iri pamusoro mamiriro eurongwa hwezvikwata pasi rese Northern Ireland iri pachinano chechipfumbamwe kunze kweZimbabwe zvimwe zvikwata zvakamirira Africa makundano aya eSouth Africa Malawi neUganda
apo tiri kunzwa kubva kune vakasiyana siyana tanzwa kubva kune mutauriri weMajames Maimba Mapranga uyo ari ikoko kuLiverpool anga ari kutaura kuti morari kuvasikana yakati one day uyezve tikanzwa mazwi yakasiyana siyana tanzwa zveplayer yeMajames ichitaura iyo kuti vari kutarisira kuti mangwana vachawanikwa ivo vachirova chikwata cheSri Lanka saka pindai muchirongwa kana muda kuti kufonere mva manyora namba dzenyu makaisa zvakare makode numbers enyu tichange tiri kuedza kubata coach murairidzi wechikwata icho cheMajames Valoid Mukunde vachange vari pachirongwa chedu saka pindai muchirongwa hamugovataurawo kuti muchange muchivatsigira here kana kuti zviri kufamba sei nyanya varimo muBritain tirutai tinoona padande mutande iro reinternet vazhinji vanga vari kuposta vachiti vari kutsigira chikwata ichi saka tuda kuti tinzwe kubva kwamuri kuti muri kuenda here kunotsigira vasikana ava mangwana kana musingakwanise kuenda mangwana na muchaenda here nemusi wemugovera vachange vachitamba zvakare uyezve nemusi wesvondo pindai muchirongwa mutudze pfungwa dzenyu
yebo ke njoba sike sacho mavila sokuti kulabanye khona ngale England yitsizalane seZimbabwe ezixoxele abadlali laba okunengi nengi omunye wabo ke ngubonge matsamure moyo yena ke uxoxele intathele izindaba yethu uEzra chisa sifanda khonale njalo uthi uyasixoxela ke ukuthi kuhamba njani khona ngale asilaleleni nje okwemsuzwana
Mina, I'm one of those people who are in full support of the GEMS. Amankazane tulawa avele e Zimbabwe, ukuzes representer lapa United Kingdom. We have never in the history of our country really gone this far nge netball. Abantana laba basifake emepini sibili and hachi asikujabula lokho esikho khona. We are so proud of them. We are so proud of the GEMS. Usobala ukubana ba precious ngoba khangelani ukuthi basifikise ngapi. Khangelani ilizwe jikelele sibili abantana laba they've made us really proud. Kunjalo nje ke asizameni lati ukuthi siyane sibancedisa ngokufundraiser siyaleni sikhupha khonoko okuncane esilakho yes every little will help even isikhathi lesi belapha United Kingdom sizameni ukuthi kubuya kwethu whatever we have we still need to contribute towards their upkeep asiphumeni sonke ikakhulu labo abase United Kingdom kumbe abaseduze le United Kingdom the people from German people from Europe le ama European countries aduzane le United Kingdom can we please all come and support the GEMS tomorrow there's a kick off uma preliminary stage 1 games lapho sana khona le group the team yetu idlala le Sri Lanka asibuyeni ke sonke e Liverpool Sihlangana labo ke uAdeline, Clarice, Felicitas, Joyce, Ndaizibe, Patricia, Pauline, Perpetua, Rudo, Shaline, Shannon and Yusla. Sibathembile. Asibuyeni sibe lamavuvuzela ethu mina enami sendilungisele. Asibuyeni sibili, asibuyeni kusasa. I-kick off time yabo ng-11:25 ku-court 2 eLiverpool.
Iqembu leZimbabwe lisesibayeni sika Group A.
Lo bekuyintathela izindaba ethu ezatshisa sibandene kuxoxela obonge matsamure moyo omunye wabaxoxele olizwile ke liyamenywa khona ukuthi liye baxhasa labo abadlalayo.
I was Sandakile, we have right here on the women's round table the coach of the GEMS, Lloyd Makunde. Makadiko va Makunde tinokuchingamidzai nemufaro.
Mufara makadiko.
Aiwa tiriwadi tingada kuziva kuti chikwata chagadzirira here pari zvino zvakamira sei mukamba menyu.
Mukamba makanaka zvisingaite. Ma players are all ready to go mangwana.
Ma players api amungati mimi vazhinji vangange vakatarisira kuti vatambe zvine mutsindo mangwana.
Vese vakatarisira kuti vanotamba vese. Vozi ma players vari kutamba zvakanakisa.
Tipeiwo team list yevanenge vari kutamba mangwana kuitira kuti vanouya vanenge vachisapota vazive kuti vanenge vari kusapota vanana.
Hatisati takuburitsa seven. Haisati yapo ichaannounswa mangwana just before the game.
Maybe if I can just ask you in English, what is the mood like in the camp right now?
Hello?
Hello, if you can just tell us what is the mood like in the Gems camp right now as you prepare for tomorrow's match?
The camp is good. We've got the best of moods right now in the camp, so all the players are ready to go.
Also, we see that this is the first time that the Gems are actually participating at this tournament. How are you preparing them? This is a world stage. What do you say to them as a coach?
Actually, it's been overdue representing the nation at the world stage. So we are all geared up. The players are actually psyched up just the fact that they are playing in a World Cup. Everyone would want to play in a World Cup anytime, any given time.
Please hold on. We have a few people that are also coming on who would probably like to say a few words to you. But ndikunzwa kuti pana Auntie Hilda Nkomo vari panhare pa regional. Hello, Auntie Hilda, makadi? Aiwa, matsikwa ka mu Britain umone vasikana ve netball ava mungati chii ezvizva mungataura tina coach wavo pana pa Lloyd Makunde ameno kana muine mazwi amungade kutaura pari zvino.
Okay, Valoid Makunde. Isusu tinofara netimu yevana vauya maZimbabweans for a long time vasiri kuuya kuma tournament. Saka nezviri kuitika, I know people they are missing nezvematongerwo enyika nezvevana. Sekuri kuti vanhu tangwe samusoro pamwe chete kuti vana vavaone kusupportwa because vana vedu. Hapana patingasanganisa zvinhu. Kuoma kwezvinhu kumusha nezvegovernment nezvebhora. Zvinhu tu zvakasiyana. Saka tatingoti dei vana ava vawanawo support, full support and moral to prompt them kuti varambe vachibudira because the more yatinozodzokera kumashure handimaiona kuti ndinavabve netibhora ndizvikoro. Kana mukange muchitamba musingakuzi vanhu vasingaimbe vasingatambe, you go down. Da kuti vana vakurudzirwe nesusu kuti muno kumaZimbabweni. Vanhu tiende kunokokera bhora tichikudza tichisimudza fulegi yedu kuratidza kuti tatikwa nevana vedu muno muengland. Ndokuti hazvingatifadza nokuti ehe zvinoshungurudza zvenyika hazviteedzerwe nokuti ava vana vedu hapana patingati sisititi isusu taakurudzisa kuti taakutovawandira ipapo but at the same time vanhu vari innocent etangovasapotawo kuti zvitiitire zvakanaka and iwowo vanoenda mberi nokuti hakusiko kuguma kwaita nyika but vana ava vachiri kuenda mberi plus ri kuda young youth as well to join netball as if they will know that we will be going abroad so everyone is anxious to do that to be a netball player or a football player any of them they will be like they are encouraged by us as well as parents.
Aiwa, batai makadaro pana standakile aripanapa arikudawo kutaura nemi nesindebele star, you can go ahead.
Yebo ke singabu iguwe sishilta siyathanda njalo ukubonga abasixhasayo lapha kukhasi lethu leFacebook uJunior Mpofu njalo abanye bebekhona lapha kodwa ngisababona ungani amabizo abaginyiweyo lapha yifoni hayi ngiyaxolisa kodwa nxa usixhasa kuhle njalo siyacela ukuthi abanye labo besixhase sibe banengi lapha lisilalele ukuthi sixoxa ngani lapha ngama-Gems ke netball team esengilandi edlalayo njalo ke siyezwa ukuthi emoyeni lapha sesilo omunye umhlonitshwa wethu u-Elvis Mpofu omunye la obeqoqela la amankazana okunye kodwa singabuyi kuye umnumzana Mpofu ngisakubuza ke Mankomo ukuthi selike lababona yini abadlalayo labo njalo umomo unjani khona ngapha
ngababona mhlabe sifika but ngathi kade ngakakhandi kade ngelele nje ukuthi weekend kabe ngok then we can go and support the
result ye bathabile abantu khona ngapho umomo unjani
bathaba bathaba sibili mhlabe sifika labona labantu besabela labo bebathakazelele ukuthi sebefikile ngoba ngathi angithi ngamaZimbabwe no matter we have got different nationalities but if you are a Zimbabwean you are a Zimbabwean.
Yeah,
we matter you stand your citizen, but at the same time, we have a troubles which are under the seven years, which means that this is the God who is the corner. Lad.
Yeah, we have a corner in Kusas.
Kusas and Yavin Cole.
Ah, you will shake a cool. Yeah, ungabamba khonapho ecingweni mbijana sithathe omunye umhlonitshwa. I would like to welcome Mr. Elvis Mpofu, who's in the UK and is one of the community organizers who have also contributed to the netball team. How are you, Mr. Mpofu?
I am okay, thank you.
Yes, if you can tell us about your organization and how you have helped the netball team and what you are doing now.
Yeah, we are Zimbabwean. We are just a Zimbabwean community in Manchester. Our name, the name of the community club is Manchester Warriors Community Club. What we do, we started initially as a football club, but now we expanded to be a community club, which is not just being based on football, but on all our sporting activities, which covers our community as a whole in Zimbabwe.
Yes, so, and how are you assisting the women?
What we did as Manchester Warriors, we were given opportunity to host the Zim Gems on Sunday, the 7th of July. So what we did to organize a fundraising, we organized a fundraising which is held at the Old Belgians Football Club. So we had the chance to meet family and friends who came around, who wanted to come and meet the team. Because at the festival, I met the team when they came in on at the airport. So, and then we hosted on them on Sunday. So they had the chance to meet family and friends, which was an open event for anyone who was willing to come and see and wish good luck to the team. It was a very, very, very well organized thing, and it seems they enjoyed it so much, and they were so in good spirit.
Yeah, okay.
We had a lot of
yeah, ungaqhubeka.
Ngathi nje kwaba into enhle kakhulu. Sathola abantu abaningi kakhulu, abantu bevela abanye bevela eLondon, Birmingham, all over nje England. Ngoba yaba into ekhanya yaba it was so successful kakhulu. And ama Zim Gems bona bathaba kakhulu because abaningi baba le chance yokubona izihlobo zabo kade bazibona labangane kakhulu. And the local chamber will lift the spirit yabo, and we had a lot of donations from abantu abavyabezo in kind of cash. Go out and zagala nje, tinesa wenza wenye sand.
Ye, gui ineli kainle lupu wenza, liabe likona yini kusasa gulo umdlalo, gumbeliza. Vugela kumabwana kute, kuhamba nja.
Tina nje nga wanya, abakona abaza wehamba, tina nje organization, abame nje waza hamba, subate waza wekona nye weekend, nga we off. But abanye bazahamba kusasa, we've got a group yabo mama esayenza la fundraising ithi ayiziwe izawi khona khona ngale kusasa vele bahamba ngobuningi babo besuka eManchester. Abaningi banjalo bazawe khona ngeSaturday. Thina as a Manchester Warriors besithembele ukuthi sihambe ngeSunday sibabona bedlala ngegame yabo yangeSunday, which is I think the last group matchup. And then sizakwenza senze njani khonapho ukuthi qedise konke lokho esasikwenzile i-fundraising yabo, ngoba ngesanda sisatholanga ithuba lokuthi siwanikeze imali yango. Konke nje sakwa-organiziwe, kwakukhona kwa-collectwa izi-donations. So sizahamba thina ezi-Manchester Warriors ngesanda siyebona-ke umdlalo wabo lo abazabe odlala ngesanda, and then after that sizathola ithuba lokuthi sihlangane lawo sibanikeze lokho esakutholayo.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, ungahambi, ungabeki phansi ucingo, uhlale khona pho siqale sithathe umlaleli saphenduka njalo ku. Hello, caller. Hello.
Hey, hello.
Hey, Makadi, this is Messi.
This is
Makadi, this is Kotete. Hey, what? What did you say? What did you say?
Ehe, tipewo pfungwa dzenyu mune mazwi api amungataurire maJames ayachanga ari kutamba mangwana. Okay. Yachitaurenyu mazwi enyu kupedzisira kuti mazwi api amungavape vasikana vakamirira kuyutamba mutambo wavo.
Vangoda kutenda kuti vasikana vatitambirewo zvakanaka kunze kwenyika ikoko vatidzirawo trofi kuno kuZimbabwe. Tinongofara chaizvo semadzimai kuona mukana wakadai kutambira kunze kwenyika. Saka tinongoti dai vagonawo vatamba nesimba vauyowo netrofi yavo nemari yavo nekuti zvinotisimudzirawo muZimbabwe vose vakahwina. Netiro kuno tinenge tichisimudzirwawo pamakare edu. Saka tinongoti vasikana tambaiwo simba tisaramba tingokuna mapfurai musapanike tambai zvakanaka. Shingaiwo mumirewo semadzimai nekuti madzimai vanhu vanofanira kunyasa kusvika kupfuura vanhu vavarume.
Imi maimbotamba here mutambo iwoyu wenetball kana makambotambo here?
Hongu ndakambotamba.
Maitamba paposition ipi?
Ndaitamba ndiri pasenta.
Aha, saka mungataurira chisenta ari kutamba wakamirira Zimbabwe?
Ndinongotiwo senta akamirira Zimbabwe anofanira kumhanya zvakasimba achidefendawo bhora. Saka anofanira kuenda matii mana ose achidefenda. Saka ndinongoti kana pana senta ari kutambirawo Zimbabwe ndinoti ngaamhanye zvakanyanya.
Aiwa mashoko makuku, tinokutenda ichaizvo Sister Messi, muve nezuva rakanaka. Aiwa tinotenda, thank you very much. So we have there a caller from South Africa, Messi. She says she used to play netball and she was playing as a center, so she's edging the center for the James. She says you have to be particularly fit and you have to run all over the place and make sure that your goal is to score. That's what she's advising.
Yes, and we have Tabani Ncube saying, wishing them all the best. Yebo ke kuhle wankumuntu ke utsho njalo. Sesibuyela kuwe ke Mnumzana Mpofu, njengomuntu olobuciko lawe ekudlaleni imidlalo yenguqu leyo, lanxa kungabe sifazana laba badlalayo, suke wababona yini bedlala kumbe betrainer beqeqesha njalo, ungathi kuyini elikukhangeleleyo? Kuyathembisa yini?
Hayi, esakubonayo thina hayi khanya kuyathembisa, ngoba bebuye lapha eManchester badlala leqembu lamantombazane awalapha nje adlala labo umdlalo wenetball. Hayi, sakubonayo sibili, hayi kuyathembisa ukuthi bayawina. And then Tuesday bahambe bazodlala badlalele neqembu le i-top elite club yalapha eManchester eWigan eduzane laseLiverpool. Banqoba iZim James iwine 93-20. Kade siwubukele nje abantu besithatha live ngoba nje kade singekho. Hayi, esikubonileyo kuyajabulisa and kuyathembisa sibili ukuthi bayakhatshana amantombazana.
Yebo ke, if you can explain to us njalo in English ukuthi so far the games they have, the preparatory games you have watched, how have they performed and what's your outlook on the oncoming games?
Oh yes. Yeah, what they did actually, they played it wasn't such a friendly match, but an exhibition match against one of our local Manchester club on Sunday when they came in. What we saw was the brilliant touches of the girls, how they are playing. It seems that they are top of the They are very, very on top of their game on them. They are very well, well prepared. And then they played one of the elite clubs on Tuesday. What's it called? They call them the Halton Ladies, which is based in Wigan. The Zim Gems won 93-20. They won very, very convincing, which shows that how prepared they are. And the spirit is so high in the camp. So we are expecting something, a trophy coming to Zimbabwe this time.
Yeah, kodwa indlela bebedlala ngayo nxa sesibaqathanisa lamanye amaqembu la abazadivana lawe uSri Lanka labo Australia ubona ingani bengamisana labo kumbe bona hayi bangcono kulabo kakhulu.
Hayi, ngokubona kwami amaqembu la lingcono kakhulu kulabanye laba engibabona. Of course Australia iye engani top of the ngaba ingani ngayiqinile kancane kodwa esikubonileyo thina hayi siya kusinika elokusini. Isibindi sibili siyathemba ukuthi hayi ama-Gems ethu azanqoba. Loba nje ungeke sokube lule kodwa hayi siyathemba ukuthi bazonqoba, bazahamba sibili, bayafikakhatshana sibili kule World Cup.
Ya, kuyezwakala-ke. Uhlale khonapho-ke ecingweni sithathe umlaleli saphenduka njalo kuwe. Hello, Tariro.
Hello, Makadisheng.
Ayi wathi bikho masikwera siko kwa Murugu.
Moshe kasera, moshe masera seini.
Ai watiri, wadi tutora ni murikupi sister.
Mjuku mondorongezi.
Ehe. Tunona chikuwa taichichema James change chiri kutamba pa mtambo wacho ne Sri Lanka mangwana. Iwe ungava ati wachi mazwi ako ekuva chingisa kana kuti ekuva tsigira.
Tunongo wa tsigiro kuti waito ushiri nani.
Mm-hmm.
Kuti timbo nzuwa mare sauza arinani muno Mzimbabwe kuzi kanyanya ni madisappointments.
Iwewe unotamba ere netball?
Yeah.
Ehe, unotamba pa position ipi?
Ndile pa shooter.
Saka ndiwe unoita kuti kana timu ikaruza tobva taziva kuti ndiwe.
Ndine waichini niwo muno zobhereba paipai.
Saka apa apa tomboti uri kutaura na shooter wema James ungamuti chii?
Ndongo muza kuti ndiye ane chitanda chacho chese.
Mhm.
Saka iye ngato simba.
Mhm.
Ngato simba ngatoita kuti zvinhu zvitobuda zvakanaka kuti ndiye ane mutambo wacho wese iye.
Mhm. Unoona zviri nyore here kuti vabereki vawanikwe vachitsigira vana vanenge vachida kuita zvemitambo. Iwe uri kuwana rutsigiro rwakamira sei kana uri kutaura kuti ndombo unoita practice ndoda kuita zvakati nezvakati.
Vabereki vanofanira kutsigira vana kana vachida kuita zvema sports.
Mm-hmm.
Zvinofadza kuti inini ndakatombotanga ndisina support iyoyo but vakatozongoona kuti zvitori mandiri ende ndozvandinotofarira saka I think vabereki vanofanira kusiya vana vachiita zvavanoda kuti vaite kana vakuda vosiya but vananga vapiwa mukana wekuti vaite zvavanoda.
Wakatanga kutamba une makore mangani?
Ndakatanga kutamba ndine 15 years.
Saka parizvino ungati watamba
ndichiri kuchikoro.
Watamba
parizvino ndiri kumbotamba under platinum yende. Kuno kungezi,
Saka munotowana kuine matimu akawanda here netball iyoyi vanhu kana vapedza zvikoro zviya?
Tinotomawana magame akawanda.
Iwe shuwiro yako ndeyei nyanya panyaya iyoyi yemutambo wenetball?
Yemutambo wenetball ndinongoshuwira kuti tiite zvakanaka seiko zvino hangu ndandakamboti mirei ndichanasa kuti ndandakawana basa through nemutambo webhora iwoyo ndandakambowana basa ndozvachimbondi chaoccupied mbichana but netball is my passion.
Aiwa mazwi makukutu chaiwo. Ko kune vamwe vechidikiwo vangange vari kutarisa kupinda mune zvekutamba netball izvozvo ungati chii vari kuona parizvino?
Alright, vechidiki
nhare dzatariro dzambo ndofunga dzadonha asi
zvinenge zviri muka.
Nhare dzako dziri kumboenda dzichidzoka taura ako kekupedzisira.
Alright, ndandichingoti sevanhukadzi ka tinowanzotarisirwa pasi stere saka kana tichida zvekutamba manetibho vana vechidiki vakadzi ka ngavatipe vana mukana wokuti vataridze zvavanokwanisa kuita muupenyu. I'm really grateful because I got to one basa through netball.
Shaka famba sei papo, tipe norondo.
Okay, norondo. Takenda ku first aid, yaka tanga iri timu tikitamba, takabata zita ma theorema first aid.
Mm-hmm.
Then takabata pasa, takabatango saruza 35, takabatapindo kubasa ku NPS. So mm-hmm. I'm really grateful.
Aiwa, tinotenda chaizvo tariro kunge wanga uine sipo pano uyezve ndinoshuvira kuti dai uchange uchitarisa here kuti zvii zviri kubuda kubva ku Liverpool uko.
Ndichatarisa ndinototi nditoonawo vamwe vangu vachitamba.
Aiwa, zvakanaka zvakadaro. Thank you so much, tariro.
Maitaing.
Bye-bye. Star, we have there a young lady from Mondoro Ngezi. She's saying that she actually got a job through playing netball, and she says she still plays it in the league in the country. And she's urging all, you know, other young girls that follow your passion, and also parents to support their kids who are interested in taking up sports like netball.
Yes, that's inspirational. I understand we have another listener, Maimoyo.
Hello, Maimoyo.
Masera saigo.
Ai wata square tukutara nemi muri kupi?
Ndiri ku South Africa ku Pretoria.
Ehe, ku Pretoria uko.
Ehe.
Taura itinzwe maimoyo.
Aiwa, tiri kufara zvikuru nechikwata chedu chiche netball.
Mhm.
Ehe, tinongovimba kuti dei Mwari vakatungamirira tikawinawo pazuva ramangwana pavachatanga kutamba. Asi ndoda kungovakurudzira hangu kuti vasava vanotya ngavarembe vakasimba ngavasimbe zvokuti vachingo tinoshuvira kuti every bora rinonga richibatwa na shooter rive rinonwa ma defenders make sure kuti pamabhora ose anenge achida kupinda kundomwiswa neve imwe team asava anonwa vava disturb kuti vashaiwe kana mukana chaiwo kumwisa.
Mhm. Imi muri kutaura semumwe munhu akambotamba na iroro bhora renetball. Titsanangurewo asi makatamba here kana muri kutamba?
Aiwa, ininga ngandichitotamba bhora chaizvo ndinorifarira zvakanyanya. Ndinorifarira netball, ndoifarira kudarika vamwe ose mabhora ose. Saka aiwa, kutamba ndakatamba chaizvo.
Manga muchitamba muri pa position ipi?
Ini ndanganichikwana pa defender, ndanganichikwana pa wing pa wing defender 50% ndinokwana.
Mhm. Saka mashoko api amungapiwo vasikana ava vakamirira kutamba mutambo wavo wemangwana?
Mashoko angu ekurudziro ndokungoti vasapenika ngavave vakasimba vasambochakana vasatya. Hazvina mhosva kuti varefu sei vane vachitamba navo. Iwo as long vane moyo wokungoti tinokunda vanobva vakunda vasasiwa vave vanomaka zvakanyanya kunyanya kuma defenders.
Mm-hmm.
Defenders sender wing attack ive inopa mashooters sender pose ngaive inozara mu imhanye pose ikwane nema wing attack edu agone kupa mashooters kuti agone kushuta bhora ma defender obva achidefenda uko kuti vasago hesaka nokuti uko vakamwisa ukoko vatinoita tosara. Saka tinongoda kuti mawing attacking ngava anobata basa sender basa wing defender vaya vanodefend.
Mhm. Aiwa, manyatsotaura tazvinzwa kuti mimi munonyatsoriziva irori bhora renetball. Muve nezuva rakanaka, totenda chaizvo kunge mamuri muchirongwa chedu.
Aiwa, totenda maita basa.
Ehe. Tiri kunzwa kuti tine mumwe muteereri zvakare. Hello, caller.
Hello.
Ehe, tiri kutaura nani uyezve muri kupi?
Muri kutaura na Everson, ndiri kuUK.
Taura itinzwe, muri kuUK kupi mukoma Everson?
Ndiri kuReading.
Ehe, muri kuenda here kunoona vasikana?
Tiri kufanira kuenda kunovaona nekuti tiri kuda kumbodzorawo mapoints kuvarume vakadyiwa.
Mhm.
But chandanhu kuda kunyanya kucontributa ndechekuti ngavabhadharwe mari dzavo.
Mhm.
Zvinoboosta morale yavo ende zvinoita kuti vatambe nesimba.
Mhm.
Munhu kana uchitamba uchiziva kuti aiwa at the end of the day, in as much as you are representing the country, you are also going to get my payoffs out of that. Zvinongoita kuti vatambe nesimba. So ndo chikumbiro chandiinacho kumhuri yeZimbabwe kuti vasikana vedu ngavabhadharwe mari dzavo dzakakwana. And inini ndiri kuti we are behind you tichikusupportai tinokunamatirai kuti Mwari atiitire zvakanaka Mwari aitire kunyika yedu zvakanaka
Aiwa mashoko makuku tuchaizvo uyezve imi pane zvamuri kutiwo here muchaenda muchinotsigira nazvo tichiona kuti nyaya iyo yemuhoro nemari nezvimwe zvinenge zviri kunetsa
Aiwa mari tinobatanidza kanzatu kanzatu mari dzatinenge tinadzo kuti tisupporte vamwe vedu
Aiwa mashoko akanaka chaizvo tinoshuvira kuti mukwanise kunge muchienda muchinoonawo nepedu muve nezuva rakanaka Bye-bye. Star, I think you have another caller.
Yes, sir. So, kuti silo moyo ecingweni linjani mnumzana moyo.
Yebo, linjani.
Hayi, siyaphila. Ungasinika umbono wakho ngodaba olusekudweni.
Hello.
Hello, yes. Siyakuzwa moyo.
Hello.
Yebo.
Hello.
Awungizwa.
Hello.
Hayi faka ke phansi beka phansi foni baza kufonela njalo siyakudinga kakhulu lapha ecingweni baza kufonela kodwa ke kathesu sabeka phansi foni yakho sizabuya kuwe njalo umnumzana Elvis Mpofu usitshele njalo okunye ongakwengezelela ngomdlalo lo wamantombazana bengathi wabo mama ukusasa kuyini okukhangelele
Hayi singakwengezelela ngathi nje cela abantu bebuye ngobunengi babo into engayigcizelela kakhulu ukuthi sizama ukuthenga amatikiti ngoba amatikiti asethengwa athengwa ngokuphangisa kakhulu akhanya asephela sibili ngoba besikhangela nje anga nje amatikiti angkhona asethenga aphela so abanye sokuselela angala dura kancane kodwa abantu beze ngobunengi babo bezosupport iqembu lethu ngoba lapho besibisela mike sile hope khona ukuthi bengaphathelani inkomitsho ngoba lathi njengoba baloko wakhuluma nje ukuthi abafana behlulekile ngale AFCOM so sikhangelele kakhulu kumantombazana ethu
ye nxa usithi lawa amanye amatikiti ayaphela sokuselangana abiza mbijana abantu bayakwazi ukuthi bathenga ngapi njalo ayimali
hayi ungahamba kule link yakhona especially ungahamba online it says the World Cup Netball World Cup tickets It just takes you wonke nje kuma takes you to all the options bazakunika bayakunika ukuthi ama games athengwa yemalini lapha lapha ngoba ama tickets abe 10 pounds so far but now asephelile so kusele abo i-gold ayi 35 pounds that's the only remaining tickets at the moment especially for the game yakusasa nge Friday beya nge Saturday ngoba i weekend sethengwa phela wonke especially a game ye Zimbabwe iyeqala ngo-9 kodwa amatikiti esephelile.
Ya, yebo ke kodwa abanengi lanxa bengahambanga bayenelisa ukubukela kumabona kodwa angithi.
Yebo, iSky Sports is covering all the games live on Sky Sports 1. So wonke umuntu ongekho ongakwanisa ngokuhamba uzabukela kuhle ku-TV. I'm sure kuzabe kulabanye abazabe betshengisa ku-online labo ku-Facebook. So abantu bonke sicela sibele ubukele support ena intombazana ethu. Ngoba lapha basike khona ku stage lesi amadoda akade azama sehluleka. So this is our only hope.
Yebo ke hayi kulungile ubambe khona lapha ecingweni sizaphenduka kuwe ke sithathe umlaleli.
Hello caller.
Okay.
Andri kunzoti caller we dad drop regate mbochingamidza vari pano pa live stream yedu tina top fan wedu Courtney Mempi Courtney arikusitse mavhi muri sei aisi kunoti riwadi Gigi Jojo anzi tipindewo aiwa tinokuchingamidzai Tandi wegumbo anzi evening I'm watching you from Johannesburg ku South Africa kwakadiko kwa muri Nyaradzai mwagura gumbo arikuti well done coach for just qualifying Nyaradzai arikutaura iye coach Wema James Lloyd Makunde vanga vari panhare nesu vachitaura ivo kuti morari yemukempo yakanaka chaizvo asi tazwana nhare dzavo dzichidambuka Honorable Atwell Mukandara vari kuti ngavasatiitire zvakaitwa nemawarriors Elton Mafarari kwanzi ndiri kuteerera zvangu ndiri muno muJohannesburg ndinoshuvira rombo rakanaka kuva
vasikana vedu ari kutaura kuti maJames anzi ndinokushuwirai rombo rakanaka. Elton Mafararikwa ari kuti ngavashingirire zvinoita. Prosper Chipers Chipanga anzi moda anzi shuwa munoda kufonera vekuchande vekuchando chete. Anzi kugara kuzimu imosha ere, regai nditenge airtime ndizvifonere. Ndimkoma Prosper Chipa Chipanga, mkoma Prosper tipei namba dzenyu muone kuti atifonere. Asi ndirikunzwa kuti tine mumwe mutereri. Hello Jonathan.
Hey, hello Makadi tete.
Tiri wadi, tiri kutaura nemi, muri kupi?
Ndiri Ngezi, patezi Gimplata.
Ah, Mondoro Ngezi, nasi rikupisa, tatu kutaura nasi, si tariro, vangavari kutivari koi koko shakari. Tino kuchinga miza, emoti pao pungwa zenyu pa msoro pe mutambo uyu, uchanga uriko mangwana.
Mutambo di, andiwane chini nita. Chini nita, iti noda motivation, ma players edunga apuwe marichete. Dugu tiva motivate nika yavu, amiri nika yavu. Vasemu zimureza wenika edu sadenga. Saka chika ita zhune zhukuti zhune zhunea jisa zhukuti maanu kwa wako poikota hawasha duku tamba zhune zhune tibitisira muna wana zhune tika.
Saka daima iwa namkana wekuta urane iwo varikuronga mitambo ima itichi.
Ni varikurongira varikuronga mitambo. Wengo watengo wote ndio kuti ma players edinga iti kuti awane mari ti seto international standard ye kuti chinenjene sarambe chinguva vanhu vanotarisirwa pasi.
Aiwa mashoko makuku tu tinokutenda ichaizvo. Saka muchange muri kuona here netball iyo yemuri ikoko ku Mondoro Ngezi, muchaiona pai?
Chaedza kuti tione kuti kana pani pari kuitwa live broadcasting tinenge tichida kuti titoiona ubvose. Inika yedu kai, Zimbabwe nenge dziri.
Aiwa ichokwadi, tinokutenda ichaizvo nerudo rwamaita kuti muuye muchizoti tikufonerei muri ku Mondoro Ngezi uko move nezuva rakanaka.
Maita tete.
Star, we're hearing there from Jonathan Chimombe from Mondoro Ngezi, which is the same place actually from the lady who called earlier on Tariro. He's saying that his main case is that the players should be paid their bonuses because he says he feels that if they are not paid fully, they may boycott or, you know, they may not put in their best foot forward. So he feels they should be paid their bonuses.
Yeah, kuhle lokho ukuthi bebhadalwe benikwe inzuzo zayo kwenzela ukuthi bedlaleke belegunya njalo kuyaba ngesilungu kuba motivator. And Mr. Elvis Mpofu is also playing another important point, obvious though, that the well done to the netball team. They've managed to do what the men have failed to do to reach the World Cup. Yes, we are going to Mnumza Nampofu. Siyezwa njalo ukuthi bengaqeda umdlalo wokugcina. Amanye eminye imidlalo siza kuya ngokuya ukuthi badlale njani. Ubona ngani bengaphumelela kuleyo mdlalo, laba abanye abazadibana labo bona bengenza njani. Kuye ukuthi bengafika kulelo hlandla.
Hayi, lapho sekuza uzawuya ngokuthi bahlangana labo bani. Kodwa la njengoba ngitshilo nje ukuthi thina esikubonileyo esingubonile so far, hayi, amaJames azimisele sibili ngoba ispirit sabo so high and ngendlela abadlala ngayo angithemba ukuthi khona iteam engizabamisa sibili. We are looking forward to ukuthi bangawina sibili amaJames amaningi kakhulu whether they put in front of them. AmaJames wethu azimisele.
Yebakhona
lesathi itwane preparation yangkhona khanya ibe khona sibili hayi khanya bayenze kahle kakhulu.
Yebo, kuyezwakala. Bakhona ozibonele ngawakho ukuthi ngempela balobuciko yini ongababetha ngamagama sesizwe abanye nje bekhulunywa.
Yebo. Hayi, kade ngikhangele nje kade ngibona kulawo ucaptain wabo Perpetuating Petunia, hayi ngimbonile sibili uyadlala kakhulu. Kuzoba lo center wabo lo ongani umuntu angani ungifitshane kancane kodwa hayi uthi ngusilela hayi bo ontombazana bayagijima ke lo hayi bo ngimthembile sibili.
Yeah,
ngibambona ngizibonile ngawami sibili.
Yeah, ngiyangibona
kodwa hayi bazala kakhulu.
Yeah, kuhle. Nyabeni sithi nyake ngizwe ukuthi kuthi ijubane liqhakathekile kakhulu nxa umuntu esesenta lapha.
Yebo, kakhulu kakhulu. Hayi, ngiyabonile sibili uthi hayi lo ni hayi labe lungu la uzala twalisa nzima kakhulu abala chance lapha badluli kuye so hayi simthembile
kodwa ungathi umdlalo lo wokuqaga wona lawo uyabukelwa kakhulu njengoyinguqu wonke umuntu ukhanya uzawubukela ngezinga elifanayo lo abesilisa kumbe hayi
njengoba ngishilo nje ukuthi namhlanje ngithesibheka nje lapha sesikhuluma labantu bebona organizer abe Liverpool abase Liverpool khona ngalaba hleli namankazana ama tickets ngendlela ahamba ngayo kukhanya umdlalo omkhulu sokuthi abantu bonke bazabe bebekile uyakuphuma ku Sky Sports. Sky Sports is one of the biggest sports television lapha England, so kukhanya uzawubukelwe kakhulu.
So
themba labantu bakithi bakhala eZimbabwe bazawubukela njengabantu bonke nje emhlabeni, support team yethu.
So in other words, would you say the netball games are also as popular as the football games, or is it just in the UK, not Zimbabwe? What do you think?
Honestly, I'm not too sure about Zimbabwe at the moment, but since Zimbabwe qualified for the World Cup, I've seen a lot of coverage of the Zim Jams, and then which I've never heard seen before, so I think it's becoming more and more popular, and then it's going to be, I think qualifying for the World Cup, it's going to put this game in the country on the map, and everyone is starting to notice that netball is just not a school sport, because mm-hmm. a lot of people just know about netball while they are at school, at high school, and then when it finishes, they all forget about it,
mm-hmm.
but this has shown that it's not just about a sports field where just we played the school and then left there. It's just a sport, it can be a career for someone else.
Yes, sir. You just mentioned something very important earlier on about the ticketing. For those that want to come, where do they get the tickets? And also, how affordable are they?
The tickets, like I said before, there's a lot of affordable tickets. They start from as low as £10
mm-hmm.
for adults and £7 for the kids. So you just have to book them online. So,
mm-hmm.
because they are running out so fast.
Mm-hmm. Thank you so much.
The cheapest is from £10, and then the most expensive one at the moment, the gold one, is of £35.
Mm-hmm.
It's not really that much, but I know because of the popularity of the sport, it sounds a little bit a lot, but I think it's worth it to come and see our girls do their thing.
Mm-hmm. Thank you so much. Tinatendai Mashonga, Rusisima, Vindri Kuno Kumalawi, Anzi Makorokoto for qualifying Ditendai Mashonga, Arkutauro, top fan Wedu Wenga, Tiemban Muka, Anzi, we are behind you, girls. I'm watching you from Cape Town. Akuno ku South Africa, uyeje kune katanzwapo, kubva kuna vampofu vari kuti ivo kune avo vari kuda kuenda kunoona maGems achitamba mangwana. Zivai kuti kunotengwa matikiti, anowanikwa iwo under I think World Cup, amenu panotengeswa matiketi, asi vari kuti matiketi mamwe ari kutangira pa £10, uyeje mamwe achisvika kuma £35. Ndokutaura kwavari kuita, saka vari kukurudzira kuti kune avo vari kufunga kuti vari kuda kuzonoona maGems mangwana, ngavakwanise kunge tarisa online kuti vaone kuti vatenga matikiti avo kuitira kuti musazoti masvika ikoko monzwa shinzi hamuchakwanisa kupinda mazara. Wenga itemba nuka kuti Studio 7 keep up the good work for giving us news from home and abroad. I want to tender isa.
Yes, just remember reminder the schedule. So tomorrow the Zimbabwe plays with Sri Lanka, and Saturday is Australia versus Zimbabwe. And July 14th, that is Sunday, Northern Ireland and Zimbabwe. And the rest of the games the schedule will depend. It will be determined on how the netball team plays. But the preliminary stage, which is stage one, of which the three matches in Group F and E, that includes Australia, New Zealand, Northern Ireland, Malawi, and Zimbabwe, of course, Barbados, Sri Lanka, and Singapore. So, siyabona ukuthi ke nxa bezadlala ke njalo ngolwesihlanu le Sri Lanka ngomgqibelo le Australia, then the Northern Ireland ngesonto, okunye kokuzalandela. Kutsho ukuthi kuzayenziwa ukuthi badlale njani la manye amaqembu lawa ke, so kuzabonakala ukuthi bazadlala njani.
Mm-hmm. Hello, caller.
Makadiko.
Tiriwadi asi nare ikoko kwa muri radio mbodzikisai mbichana because ndiri kuzvinzwa ikoko.
All right.
Otherwise amuzonzvika zvakanaka.
Magadi eri.
Aiwa tiriwadi tikutaura nani uye zvemuri kupi?
Inonzi Samuel Jenya ndiri kuzvira asi South Africa.
Taurai tinzwe muri kunzwa iri mugango iyi.
Taizwa iri mugango yevasikana vedu vaenda uko kumbono ita zvakanaka kunotambira nyika uko.
Ehe, munoti chii nazvo?
Ndinoti vasikana ngavarege kuita sezvakaita vakomana zviya zviya zvekuti vanoita politics yekuti vanogona kutamba bhora vachiti tode mari. Izvo mari kana isiri moka. Haisi problem, asi mari ichazovapo, zvitambira nyika ihwine, then kana mari yazovapo mozopuwa mari.
Mamwewo mashoko ayo mukoma, saka dai manga muine mukana wekutaura neivo vari kuronga mitambo iyi maiti chii?
Handaiti inini ngavaratidze vasikana vose vari kutamba ngavaratidze skill yavo vachitamba bhora. Then zvinozovaitirawo kuwana mamwe mabasa mberi nekuti vanogona kutogwa nevamwe vanotamba. Wezotopuwa mamwe mabasa akakura kudarika zvavari kutambira zvenyika zvishoma-shoma izvi. Vanotozowana mamwe vanovapika vozotamba mabhora ravo zvakanaka.
Aiwa, tinokutenda ichaizvo muve nezuva rakanaka. Hatina John Water kuti please ndati muve nezuva rakanaka, tinokutenda ichaizvo. Bye-bye. Tinoona tina John Water kuti please call me ndivaisa namba yake. Hanzi pamberi nemwanasikana we in Zimbabwe toti viva kuwina. Ndi John Water uyu arikutaura ari pa Facebook page yedu ye VOA Shona kuti please ndifonerei ndiruda kupinda muchirongwa star.
Yebo ke ungasinika elakho hele kugcina mnumzana. Yes, sesibuya kuwe njalo mnumzana Mpofu ye ungasinike elakho hele kugcina. Uthini ke ngomdlalo wakusasa, uthini kuzizalwane zeZimbabwe esikhona ngapho nezeZimbabwe?
Hayi, mina ngakutsho ukuthi lokho engicizelela nje ukuthi kumele size especially laba abalapho eseduze e-UK. Liverpool ayikho khatshana, wonke umuntu nje uyakhwanisa ukufika lapha. Sibuye ngobuningi bethu sizosupporta amantombazane ngoba lokho abakwenzileyo eyi into enhle kakhulu ekumele sijabulele sonke eZimbabwe. And we are wishing the girls all the best of luck. Supporter, whether we are there or not there, we will be with you. And then tell Lavanto, I say, please, we support a cool, cool, local Amoranzo, Matombazan. Go to Uka, take a cool, go to Avanto, which channel into the politics when it comes to e-sports. Molasses won't have an example of politicalizer cool. Amankas and Lions into a cool. As well, look, the natural supporting. Ngintaba yenzile nothi ukuzama ukufaka into zabo zepolitics ezingangiqondakalini.
Ye, ungathanda ukusinxweba nje indlebe ngamafitshane ukuthi kungabe kuyini okuphambanisayo kwezombusazwe lapho?
Hayi, ngitsho ukuthi nje sesibone into eziningi kakhulu abantu sebezenza eseziphunga ukuba ngumsindo nje okuphuma kumalive lokho ongekhoyo ongahlanganiyo ngitsho ngomdlalo we-netball. Thinokode kade sikulungiselela into ze-netball, sijabule ukubona amantombazane. Hayi, lokho kuzokugcwala indawo zonke nje kuma-Facebook, abanye sibe angazi ukuthi sibe kwenza kanjani. Kodwa njengoba ngitshilo nje ukuthi hayi, mina engakutsho nje ukuthi asisapoteni iqembu lethu leZimbabwe, sisapoteni amantombazane ethu. Angithemba sizoqhubeka phambili.
Yebo ke, siyabonga Mr. Mpofu. We're saying there people should stop politicizing. He's saying there's a lot of politicization of the mention on social media. Hayi, sibongileke kakhulu ukuxoxa lawe kuhlelo.
Hello Mkhoma John, tinokutokupai 5 seconds chaiti. Ehe, taurai tinzwe, noti program yedu yakutopera, taurai tinzwe.
Aiwa, tinovashuvira rombo rakanaka vanavo, ngavangorega kuita sevakomana zvavakatiirwa dzisa izvizvi.
Tukutaura nemi muri kupi?
Ndiri kuno kuZimbabwe kuHarare.
Aiwa, tinokutenda ichaizvo muve nezuva rakanaka. Tozive kuti magetsi ari kunetsa zvakawanda wanda, asi matora nguva yenyu kuti muuye pano. Tinokutendai.
I was sad there. We have our last caller, John Water, who is saying, you know, he really wishes the team well for tomorrow's match. And like you said, most of the people are saying, please don't politicize this match. Go there to support the Gems. I'm marvelous in Sanganyahuye in Washington.
Yes, if one enjoy the Lomnam Zana Elvis Temple for Manchester, now this class of which they know that you're way too, they can come, or the Palisade, you're sick and they're in Washington.